Vachitura mutongo wavakanyora ivo naJustice Bharat Patel uye ukatsigirwa nevamwe vatongi vedare iri, Justice Rita Makarau vati mutongo wakaturwa neHigh Court muna Chivabvu une chekuita nekusandura bumbiro remutemo, nekudaro usati watanga kushanda unofanira kusimbiswa neConstitutional Court. Vati dare ravo harina kusimbisa mutongo uyu, nekudaro rarasa mutongo uyu. Izvi zvinoreva kuti vamalava vava kuenderera mberi nebasa semukuru wevatongi weMatare eZimhosva zvichitevera kuwedzerwa kwenguva yavo pabasa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakashandisa bumbiro remutemo Constitutional Amendment No. 2 Act kuita izvi. Zvichitevera mutongo weHigh Court, mumwe mugari wekubulawayo vaMax Mupungu vakaenda kuConstitutional Court vachipikisa mutongo uyu. Gweta ravaMupungu vaLovemore Maduku vati mutongo wanhasi unoreva kuti vamalava havana kumbogara vaenda pamujandigere uye ndivo vachiri mukuru wevatongi veMatare eZimhosva munyika.
Zvanga zvakatongwa neHigh Court zvekuti vamalava havachief justice, zvese izvozvo zvazvisi pamutemo zvabviswa. Saka zvinotaura kuti vamalava vangoramba vanga vari chief justice kubva musi wa11 May kusvikana nhasi. Hapana kumbenge paine nyaya yekuti ndichief justice here kana kuti havasi chief justice.
Zvichitevera mutongo wakaitwa naJustice Happiness Shou, Justice Edith Mushore naJustice Helena Charewa, vamalava pamwe negurukota rezvemutemo vakapikisa mutongo uyu kuSupreme Court, izvo zvakaita kuti vamalava vadzoke pabasa vachimirira kuti nyaya yavo inzikwe mudare iri. Asi vaMaduku vati mutongo wanhasi wauraya nyaya dzose dziri kuSupreme Court.
Maapirizi anga ari kuSupreme Court atodonha hakusina nenyaya izvo.
Justice Joe nevamwe vavo vakatura mutongo wavo muna Chivabvu mushure mekunge Zimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe nesangano rinomirira magweta echidiki reYoung Lawyers Association of Zimbabwe vaenda kudare iri vachipikisa kuwedzerwa kwenguva yavamalava vari pabasa navamunangagwa vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vaudza Studio 7 kuti vachazopa pfungwa dzavo kana vachinge vawana mutongo uzere.
Hatisati tawana pari zvino mutongo wakazara, gweta redu ririko kuConstitutional Court kuti riwane mutongo iwowo. Kana tauwana tichagara pasi nemagweta edu touverenga tinzwisise mutongo wacho mamiriro awakaita. Kana tichinge tanzwisisa tichazozivisa veruzhinji position yedu maererano nezvinenge zvatakurwa nedare.
Vachipa pfungwa dzavo nyanzvi munyaya dzezvemutemo Dr. Alex Magaisa vati havana kushamisika nemutongo uyu nekuti vatongi vane cheuviri pazviri.
Vese tingati majaja anga achiita nyaya iyi vane pachirungu inonzi interest munyaya, vane zvavanotori vanoaffectwawo nayo nyaya iyoyi, nekuti amendment inovabatsira kuchinjwa wakaita mutemo kunovabatsira kuti vagare muhofisi kwemakore mashanu. Saka handifunga kuti pane munhu ane pfungwa dzakanyatsoti tsvikiti anga achifunga kuti majaji achauya nemumwe mutongo. Mutongo iwoyu wagara uripo nekuti zvakafanana nokuti unodaidza mapere woti mapere ngaachipa mutongo kune mamwe mapere kuti akadyire mbudzi.
Vatiwo havo dzimwe nyaya dzakakwidzwa kuMatare dzinofanira kuti dzitongwe nedare iri. Vachinyura padande mutande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vamunangagwa vainge vasina kukanganisa apo vakawedzera nguva yamalava pabasa. Kunyange hazvo dare ratura mutongo waro nhasi, pane dzimwe nyaya dziri pamberi pedare iri dziri kupikisa Constitutional Amendment No. 1 ne2. Nyaya yekutanga yakakwidzwa nedare iri negweta rekubulawayo vaNcuvani Stole vanoti Constitutional Amendment No. 1 yakapaswa zviri kunze kwemutemo, kwozoti nyaya yepiri yakakwidzwa nesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe riri kuti Constitutional Amendment No. 1 ne2 dzakapaswa zviri kunze kwemutemo.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.